Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita necommission yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Sachigaro wesangano iri vamusekiwa Banire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda ne NPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuisa kwakaisa NPRC kureva kuti inoto nechinangwa chekuti tipodzane maronda, titaurane chokwadi kana tichiripana tiripana. Tobva tati zvinhu zvakadaro zvadzokorereke futi.
VaBanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka sema victims. Chekutanga ndechekuti tichingoro victimize. Chinonyimwa chikafu. Nyango chikafu chikawa chikanjiite social welfare. Chinoenda chiri on partisan basis. Chinogoyewa kana chichienda mumaruwa. Chinoenda pa chairman wezani. Achiende pane a social welfare officer akafana kunge sabhuku kana kuti mambo. Chinotanga chitosvika pa chairman wezani ndiye anozonyora mazita.
Imwe nengo yesangano iri uye vaimbova kanzura wemutoko Rural District Council vaShem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa hakusi hazvizvinhu zvokunyeba kana kuti chokwadi chakaitika. Saka chotoda kundoziva chete ndochokuti tizive kuti sei takashungurudzwa, sei taitirwa izvozvo. Takatapara mhaka yei isi taita zvematongero enyika zviri pamutemo. Kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka. Saka tisi tiri kuti tikaungana segroup sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvo tiri. Vakataura kuti aiwa gurupu renyu kana rawe munhu uya tinotaura tese. Takavabhirifa tikavataurira zvotiri. Kuti tinogona kuti ungane tisangana nemapepetrators nemavictims pamwe chete.
Vakativu avo vanove nhengo yemDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC. Munyika makaita mirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachishandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANU-PF panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi commission iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Commission iyi yakafambawo mumatunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 pamutoko senda, ndini Godwin Mangudya.